Zvakakosha zvikuru kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa varatidze kutungamira pachirongwa ichochi chekubayiwa nhomba kana kuti vaccine inodzivirira utachiona hweCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Sei muri kuti zvavaita izvi zvakakosha, Dr. Maidi?
Izvozvo zvinopa confidence muvanhu kuti hazvisi zviri kungonzi ngazviitirwe kuvanhu jekerera, asi kuti zviri nekuti chirwere ichi chinobata munhu wese. Ndofunga mutungamiriri wenyika vamunangagwa havana kutanga iko zvino hurudziro yavo yezviya zvinoitwa kuti vanhu vasatatapurirana utachiona kubva pachakatanga kubata vamwe vedu muZimbabwe muno muna machigore rapera. Muchaona kuti kwakatevera malockdown akawanda ekuti vanhu vakwanise kugara mudzimba, vanhu vasakwanisa kungosangana nje, zvinozoita kuti vabatire utachiona. Saka totoramba tichiona kutungamira kati vatingati leading from the front, kuti vanhu vaone kuti zvirokwazvo chirwere ichi chiriko, zvirokwazvo chinobata vanhu, vamwe vachirwara nacho, vamwe vachirasikirwa noupenyu, nokuti hamusi muno munyika chete mazviri kuitika, zvakabata pasi rose. Saka toda kutotenda kuti kuita kwemutungamiriri nevamwe vehurumende, makurukota nevakuru vakuru, zvinoramba zvichiratidza kuvanhu kuti aiwa haisi dambe harisi dambe, asi kuti zvakatokosha kuti umwe noumwe wedu vaya vanotarisirwa kuti vabayiwe nhomba iyi ngavabayiwe.
Izvozvo zvinobatsirei?
Zvinobatsira kuti pakupedzisira community yose vawane inonzi herd immunity yekudzivirira utachiona ihwohwo. Haisi nyaya yekungoti haano tazviona tiringofunga kuti varingoita dambe, varingoita jee, kana kuti vanhu vachine doubt mukati mavo mupfungwa dzavo. Aiwa, tinoda kutenda zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvavari kuratidza utungamiriri, uye havasivo voga. Muchatoona kuti kunyika dzakasiyana siyana vatungamiriri venyika vari kuratidza kuti vanoda kutungamira vari pamberi nyange pakubayiwa nhomba iyoyo. Takatoona kuSouth Africa vaRamaphosa vakabayiwa. Tinotoona kuti nyangwe kunana Europe uko, kunana UK, kunana America, vatungamiriri vanobuda vachinobayiwa, nyangwe kuRussia.